Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gumi guru 10, 2021 makatirira ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. MDCT inoti yave kuda kuti paitwe referendum yekuvandudza bumbiro remitemo kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Tine hurukuro navamogen komichi. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa neRBZ nemuchuchisi wehurumende kune varikunzi vari kutengesa mari pamukoto azvishande. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafanacho vave zviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi matatu nematanhatu kana kuti 4,636. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare uye pavanhu ava gumi nevapfumbamwe vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 131,726. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi matanhatu nevasere zvine mazana masere nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 3,168,851. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinotarisirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemaviri zvine mazana masere nemakumi mana nezvishanu kana kuti 2,402,845. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Sachigaro webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti bato ravo ratanga misangano nevatsigiri varo kuti vaone kuti poto rwadano ripi kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika. Asi vati havo vari kuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe paitwe referendum kuti sarudzo dzose dzimbosendekwa parutivi pachiitwa nhaurirano idzi. Muhurukuro yatiri kuita nemapato ezvematongerwo enyika, tatanga nekubvunza vakomichi nezvedanho ravo iri.
Chini chingaita kuti vana veZimbabwe vambogara zvakanaka vopenyu hwavo? Mubvunzo unoamba uchinzi national dialogue ndiyo solution. Nokuti vanhu vane history nedzakamboitika gore ra2008. Ukatarisa grafu reekonomi kubva 1990 kusvika 2020 iko zvino, pakangoita economic growth vanhu vagara zvakanaka, it was between 2008 kusvika 2018. Ndipakaperwa penyu hwavo. Before that vanhu vanga vachitambura, after that vanhu vari kutambura. Saka isusu as leaders, what do we stand for? Let me give you the answer. As MDCT, we stand for the national dialogue because we believe kuti tikagara pasi tikataurirana, macivil service anowana mari nomusoro. Tikagara pasi tikataurirana, munyika munomuita investment yakanaka.
Asi kava komichi vamwe vanoti imi sei muri kuzviti mune zvido zvevanhu pamoyo. Muri kudzinga zvakare nekune rimwe divi vamiririri vevanhu ivavo vasina vanovamiririra mudare reparamendi.
Nyaya yekudzinga vanhu muparamendi yaisi nyaya itsva. Unoziva iwewe kuti in 2014 baba vachangira vakadzinga 18 nevamwe 18-19 people nekuti vanga vabuda mugwarire NDC.
Tichitarisa panyaya mapa muenzaniso wa 2014 nezvaakuitika izvinezvi nezvezvi vanhu vakadzingwa muna 2014 pakadzingwa vanhu pakaitwa sarudzo dzema by elections asi iko zvinezvi muri kuti vanhu okay kana bato renyu richidzinga vanhu vosara vasina vamiriri mudare reparamende moti zvakare ndimuri kuita zvido zvevanhu muda kuvamirira munaurira zvinofamba sei
mhosva voti because of committee mhosva saka vakuda kushandisa vanhu eZimbabwe. No, don't abuse the people of Zimbabwe. Don't commit a crime against the standing law and regulations. If you commit a crime according to the rule of law, unofana kutongwa nomutemo wako.
Hongu munogoda kunge muri kuti zvamakaita ndizvo asi hamufanire here kuti mudzokere kuvanhu kuitwe by elections handizvo here zvamunofanira kusimbisa panguva inoyi.
Ndakudza mwana wangu kuti by election achashiedzerwa nemunhu authority iyoyo. MDCT is no authority to go for by election.
Sebato rinopikisa vakomichi rinomiririra utongo hwejekerere. Munongomirira kuti hurumende itaure here kana kuti munofanirawo kutaurawo kuti sarudzo ngadzichiitwe nekuti tiri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kufane chirwere cheCOVID-19 wadzikira.
Question yedemocracy mwana mai angu. It's not yes, democracy is what people want. We know elections are going to come. We know elections are going to come. So we'll compete on by elections. We'll compete by elections 2023. That is not questionable. That is going to be there. The question of people discussing about dialogue is another strategy, another approach to resolve conflicts. Because election is not a strategy. Election is proved for the period of 20 years that it is not a solution to our economic challenges. It's not a solution to our political challenges.
Sei muri kuda kuti vezvematongerwo enyika vataure nyaya idzi vanhu vasingavhote nekuti kuvhota ikodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo. Muri kuti bumbiro remutemo rovandudzwa kuti sarudzo dzimbomira here?
I want not end up blessing. Bumbiro remutemo harisi rakavhayoletwa. No one has got the right to violate the Zimbabwe constitution forever. The constitution must be respected and it must be followed. Understand? But what people are discussing now in the public media happened in 2008. Remember, we had election in 2005, and our next election was supposed to be in 2010. But the election was done in 2008. What happened? Because the people felt that 2010 was too far. So if there is a reality to the solution, international dialogue, people will sit down. And if it means, if there is a requirement of making an amendment through parliament, they will do it. If it means the amendment must go to the referendum, people will go to the referendum.
Asi, munotenderana here nevamwe vari kuti nhaurirano dzinofanira kuitwa pakati pava munangagwa navachamisa kunyanya kwete mamwe mapato.
Aiwa, avo vanhu vomwana vangu vane raiti kutaura izvozvo. Nhaurirano mhosva yeZimbabwe, nhamo yeZimbabwe hainei nachamisa, hainei namunangagwa ega. Nhamo yeZimbabwe inobata vanhu vari kumasvondo. Nhamo yeZimbabwe inobata vanhu vari mapolitical parties amwe. Nhamo yeZimbabwe inobata vanhu vari kubusiness community. Nhamo yeZimbabwe inobata vanhu vashandi kulabor. Nhamo yeZimbabwe inobata mazenda.
Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi vari parunare muHarare. Dzezvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rotorwa nehurumende rekusunga vanonzi vari kutengesa mari pamukoto harisi kuzogadzirisa dambudziko rekushaya simba kwedhora remuZimbabwe nekushayikwa kwemari yekunze. Vachitaura nebepa nhau reSunday Mail, muchuchisi mukuru wehurumende vakumbira ehodzi vayambira kuti vachasungwa vachagara mujeri kwenguva yakareba, uye RBZ yatiwo iri kusangana svondo rino nevemabhizimisi kuona kuti chii chapa kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica. Mutengo wedhora remunyika kuRBZ zvikamu makumi masere nemashanu padhora rekuAmerica kana kuti 1:85. Asi pamukoto, dora remunyika riri kutengeswa nemari inosvika kumadora zana nemakumi masere kana kuti 1:180 izvozvo pakuti mitengo yezvinhu ite chamuramba mhuru. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata vamugano.
Kusunga vanhu vari kutengesa mari mumusika mutema kana vasikutedza mitemo yepa auction system hakuna zvakunobatsira nekuti chekutanga ndechekuti hurumende haina capacity yekusunga vanhu vese vari kuparticipate pamusika mutema nekuti mumarket mune vanhu vanopfuura 6 million people vari kutrader pamari dzeforeign currency. Saka majera acho tinawo here anokwanisa kuchengeta vanhu ivava. Hurumende inawo here vanhu vakakwana vanokwanisa kunosunga vanhu.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vanyanyode kuchengeta iwo madhora ekuAmerica?
Tese tinoziva munhu woga woga angava murimi akangowana mari yake chete yapinda mubank akunoiomesa kunonzi kuchinja mari nekuti Zimbabwe dollar harichina simba. Saka inyika yese kutosunga nyika yeseka. Hazvigona hazvibudiriri paizvozvo. Nhau iripo ndeyekuti hurumende iri kudhila nemasymptoms. Vanhu vari kuchinja mari pamusika mutema nemhaka yei. Nemhaka yekuti hurumende iri kuprinda mari yakawanda, iri kupinda musystem nekubudikidza nekuita macommand programs eagriculture. Izvozvi vanhu vari vachibhadhara varimi tibage nevecotton, right? Vanhu vakawana mari vakunotenga chii? Foreign currency. Izo zvisizini ndapinda ndautanga farming season ya 2021-2022. Vanhu vautanga kupuwa ma-inputs. Pati ma-inputs ya hari kupuwa kuma companies. Anonga izo tenga ma-inputs. Kuti vayendeke kuvanhu. Asi imwe mari yacho iri kudaivetwa kuenda kumusika mutema. Saka culprit hombe panyaya dzekufamba kwemarets ihurumende. Saka kana pane munhu yafanira kusungwa ihurumende. Ndeyafanira kutanga yazvisunga iyo. Sedana sunga vanhu vari kumaketo.
Sei muri kuti hurumende ndiyo ine chitanda muziso?
Nekuti ndiyo iri kupa mbeu oyetingati seed yekuti vanhu vaende kumaketi kuno trader inova iyo iri mari yavari kuapa. Saka tikuti kuti hurumende ngavabude muma programs ari command related, right? Market ishande yoga. Sera tikona kufodya kunyange kune matambudziko ariko ekuti mabhadharirwa kuti varima havasikwa papunduso yakanaka asi market yefodya haina hurumende mukati asi tiri number 1 ka muAfrica chine chidano chikuru chacho pasirese chekurima fodya iri issue yemavalue chain finance. Ndoi fangwetika izvozvo.
Asika vamwe vari kuti vanhu vangangoregedzwe ka vachiita hawo madiro aJoji navachitengesa mari mumugwagwa.
Nhoroondo yekusunga vanhu takabva naya kure kubva musi wa 25 June 2008 pakaitwa price control. MaCEO akawanda akasungwa zvisikamboiti. Asi chii chakazoitika? Zimbabwe ndora yakangokrasha. Kusunga hakuna nyika inotungamirirwa nekusunga vanhu. Nyika inotungamirirwa nemagood policies.
Nyanzvi munyadze zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwapera makore 10 kubva zvafa Steve Jobs nechirwere chegomarara ave nemakore 56. Jobs akashaya musi wa 5 Gumiguru uye ndiye akavamba kambani yeApple aine makore 21 neshamwari yake Steve Wozniak. Asi mabasa aakabata mukusimudzira kambani yembozhanhare yemuAmerica yeApple iyi achiri kurangarirwa nevakawanda pasi rose. Kambani iyi iri kuramba ichienderera mberi nekuita mabasa anoyemurwa uye muna 2018 ndiyo yakava kambani yekutanga kuva nemari inosvika trillion imwe chete pamusika wemari. Imwe ndege yemurussia yadonha mudunhu reTatarstan ikauraya vanhu gumi nevatanhatu nhasi uye kukuvadza vamwe vanomwe. Ndege yemhando yeL410 tablet iyi yange iine vanhu makumi maviri nevatatu uye vamwe vanga vachida kusvetuka nemaparachute. Mwedzi wapera imwe ndege yakadonha muRussia ikauraya vanhu vatanhatu, imwe ikadonhawo muna Chikunguru ikauraya vanhu makumi maviri nevasere. Ndege dzakare ndidzo dzinonzi dziri kunyanya kudonha munyika iyi. Zvinoto chimboenda kuna Michael achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai chonda rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuru namukoma Shine Kwangwava venyami nyami Soccer Academy Trust, sangano rine chinangwa chekusimudzira vechidiki mutambo wenhabvu. Mukoma Shine, ndinomugamuchira muchirongwa.
Ndinotenda chose mukoma Mike nokundiita kuti ndive ndiri muchirongwa chenyu panguva ino. Ndinotenda chose nokugamuchira.
Tiudzewo zvizere nezvesangano rega.
Nyamnyami Soccer Academy Trust takaivamba mugore ra 2014 sezvo takaona kuti tiri kusaririra munyaya dzenhabvu. Makore mazhinji apfuura zvipo zvaingoenda, munhu achigona nhabvu achitamba bhora remagala nematimu ekuno asi achingonzi anogona bhora ozongokwegura munhu chipo chisina achiona. Saka takazogara pasi tikaona kuti tiregister Nyamnyami Soccer Academy Trust mugore ra 2014. Saka sezvo taive tisina zvikwanisiro zvakakwana uye nemagwaro okuti tive tichioparata munzvimbo yatiri ikuno kunyaminyami. Nyaminyami Soccer Academy Trust iri kuno kunyaminyami kukariba rural, takaganurwa neleki kariba. Saka isusu tiri kuoparata tiri kumaruzeva kunonzi kunyaminyami. Tinooparata kumawodzi 12 mawodzi anosanganisira Chalala kunoburikira kugache gache.
Sangano renyu riri kubatsira sei vechidiki vemunyaminyami district?
Chirongwa chedu chiri kunyanyobatsira zvakanyanya uye vechidiki vari kuchigamuchira mayouth. Sezvo patakavamba chirongwa chenyaminyami Soccer Academy Trust vakabva vaona kuti pavhurika mukana wokuti kune avo vari kumhuri dzakasaririra vasi vakabva vatambira danho iri. Sezvo vanoziva kuti isu tichange tichivabatsira, tikaona mwana anogona bhora chirari kuchalala chirari kumakande kana kwamusamba tinomutora tomubatsira. Chimwezve chavari kubatsirikana nacho ndechekuti pane kuti vaite zvemisikanzwa zvokudhakwa kana kuti kuita zvokukurumidza kuroora, vari kufara vachiti kana tikava tichishanda navo munyaya dzenhabvu vachawana mukana wokuti vave vachikonsentireta kuita zvenhabvu, hapana zvokuita misikanzwa. Uyezve vachange vachiita self-help programs akaita sana nutrition gardening poultry projects zvokuti vabatsirikane, sezvo havasi ndivo vese vangave vachizotengwa. Saka vamwe ava vechidiki vanenge vasina kukwanisa kuwana mukana wokutorwa nemaclubs kana maacademies ari muZimbabwe kana kunze vachange vachibatsirikana nemaprojects yavo.
Mukoma Shine, tudzeiwo zvizere nezvezvirongwa zvamuinazvo.
Tine zvirongwa zvakawanda zvatinazvo. Tine maunder 13, maunder 15 nemaunder 17 boys. Tine humwe hurongwa zvakare hwekuti makochi mamwe ati kushanda navo vari kutibatsira on voluntary basis. Vamwe vane malevel 1, vamwe malevel 2 coaching certificates. Tine hurongwa zvakare hwekuti mawards edu ari 12 ekureserva kuno kumaruwa. Tive tichishanda nemasangano akaita sana Sports Education Commission ana ZIFA kuti titraine makochi edu anowanika ari munzvimbo dzakasiyana siyana. Titraine zvakare mareferee ane hunyanzvi achange achibatsira vana vedu kuti vave vachibata nhabvu yemazuvano. Tikazowana zvikwanisiro zvakakwana vana vedu tinenge tichienda navo kune atinoti ma exchange visits kuna ana Dynamos kana kuna ana Isis Academy kuti vanoitwa inonzi orientation yokuti vaone kuti zviri kuitika ikoko zvakamira sei. Kana tazoda kuenda naye kana kuzpc kunomutengesa anenge ari mwana anenge akanyatsogadzirwa zvakanaka. Ndinovimba takamboendesa vana kaviri kuzpc for trials asi nenyaya yekuti vanonosangana nevana maquality players vanobva kuna ana Prince Edward edu vanongonzi haipuwa quality. Rwendo runotoda kuti tivabike vaibve, tikaenda navo vanonyatsoonekwa pasina zvekuzonzi vana ava ngavadzoka. vahoki vanototengwa.
Kune vateereri vangada kuziva kuti vanga kubatsirai sei mukusimudzira basa ramuri kuita, vaudzeiwo zvizere kuti muri kutsvaga rubatsiro rwakaita sei.
Sezvo tichiri sangano richiri kutanga, tisina zvekushandisa zvakakwana, tiri kurarama nenyaya yevanhuwo vane tsiyenyoro vanenge vachitibatsira. Tinotenda kanzuru yedu Enyamiem Rural District Council. Saka tinoti kana kuine varipo vanenge vakateerera ikoko, tiri kuti seNyaminya Misoka Academy Trust veduwe tiri kutsvaga rubatsiro. Ungave ruri rubatsiro rwemafootball kits, ungave rubatsiro rwemari, sezvo tine youth friendly center yatakapiwa yatinayo kumola yatoda kuvandudza kuti pave pachichengeterwa vanhu ipapo, pachiitwa zvese zvikwanisiro zvokuti vave vachikwikwidzana nenhabvu yanhasi chaiyo. Tinowanika paFacebook page yedu inonzi Nyaminya Misoka Academy Trust. Tine website yedu inonzi www.nyaminyamiacademy.co.zw. Tifonera vanotibata pa 0773 757013. Ndinotenda nokundiisa muchirongwa mukoma hove, kana paine vakateerera vari muZimbabwe nekunze kwenyika panguva ino, ndinotenda nokundipa mukana wamandipa muve nezuva rakanaka.
Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk at the Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzemutendero kana kuti religious forum.
Makadini ko vatereri, nhasi zve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadini ko Mawande, ini mubvunzo wangu uri pakureurura. Kana munhu achireurura, anoreurura kunani? Bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga Bhaibhori. Pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero, pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura. Vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna Mwari?
Kutibatsira nemhinduro yemubvunzo mukuru uyu, tabata Apostle Mazvarirashe Mabhuku veWisdom Church of All Nations.
Ndinotenda nemukana wamandipa. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari, John wokutanga chapter 1 verse 8. Shoko raMwari rinoti iro, tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu, mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema. Verse 9, asi tikareurura zvivi zvedu, iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama. Tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza, tinenge tiri varevi nhema uye shoko raMwari harisi matiri.
Saka tozvitora sei apa mufundisi? Bhaibheri rinoti
kuna Jakobo chapter 5 verse 13, anova James muchirungu, hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani waunokwanisa kutaura naye, mombira pamwe chete muchinyengetera.
Izvi zvinotiudzei, zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi?
Kana takatarisana nemagwaro maviri ataverenga, nhau yokureurura chakanyanya kukosha pamberi paMwari kubva kubhuku raJohn rataverenga. Shoko raMwari ratitaridza uye ratijekesera kuti izvo iwe neni sodunga munhu, chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi, nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi. Muprofita mukuru unotinzvera, unotinongedzera, unotiprofita moyo wedu. Naizvozvo ndiwo kuburikidza nomweya mutsvene unotinongedzera apo patinenge tatsaudzira tarasika, tadarika. Saka zore na hizo kutiwa mwari musiki wedu, adama Jesu Kristu, ndiye oga wakararama, pasipe zuba, asina kumbo vira atadza. Asi wewe neni, savano wakasikwa na mwari, tinotadza mufungo. Mafungira atineita mundangariro, muku pamba kwedu, munezo atineita.
Asi nai mufundisi mabugu, chii chakanyanya kukosha pana uye kureurura.
Johnny unonyora tsamba kuva tendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo.
Pane imwe tsigiro iri mubhaibheri here inotsigira mashoko enyu mufundisi? Chii chakanyanya kukosha apa?
Johnny unonyora tsamba kuva tendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo.
Ne mashoko awa atapiwa na apostle Mazvarira Shema Bugu ve Wisdom Church of All Nations. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu kunamba dze WhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka.
Tenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamoo moyo vanoti mushure mekurohwa 3-1 neGhana neZuro mukana weZimbabwe wekuenda kumakwikwi eQatar 2022 World Cup hauchina kujeka zvekuti zvave kungodiwa kuti chikwata ichi chitarise mamwe makundano ari kutevera. Mugroup G mune Zimbabwe, South Africa ndiyo iri pamusoro ne 7 points, Ghana ine 6 points, Ethiopia 3 points, uye Zimbabwe iri pasi ne 1 point. Tabata wa moyo.
Ndinodaira kuti kana makaona mutambo wa nezuro, makaona kuti bora racho raitambika. Uye zvakomana vedu vairatidza kuti vari kurongeka zviri nani.
Saka kunyangwe vajikiwa havo muri kuti kudzingwa kwa loga pachiswa mapeza zvanga zvakakodzera.
Zvakatoitwa nezifa zvekuchinja coach. Zvinhu zvakakosha.
Pachi ni chingatariserwe nevatsigire venhabvu here apa takatarisa makwikwi World Cup?
Zvekuchaenda hedu ku World Cup zvirondo runo handifungi kuti tichabudirira, asi ndodaira kuti tikawana nguva yakakwana nemurayiridzi mutsva uyu ku Nations Cup uko togona unotamba zviri nani. So ndikuona kunge ndo chatochinangwa chikuru chekuti tione kuti vakomana vatinokwanisa kuzoenda navo ku Nations Cup ndevapi.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamoo moyo vari paRunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro. MDCT inotungamirwa nava Douglas Ngonzora inoti iri kuda kuti paitwe referendum yekuvandudza bumbero remitemo kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa neRBZ nemuchuchisi wehurumende kune vari kunzi vari kutengesa mari pamukoto zvekuvasunga hazvishande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nawo uze isindebele.
Soku isika.